Tell him say tipsy my bandit. Tara ta ta ra ra. Mujama my bandit. Vai ndi shora vachinditi unomakisa. Avai gara vakandidisa. Avai gara vakandimisa. Vachiti tichakupika kana wakusopisa. Kuna jaja foni ndakapinza. Ndikati sichazi yangu daima ichinja. Zvisinei munamato wakanzwika. Zvikanzi mwanangu zvaukuda ndazvinzwa. Akandichinja from nobody. Kundichinja kundiita somebody. Vavengi vangu vachaita sei mwari. Nepamandi isa pamai God, God. Makandichinja from nobody. Kundichinja kundiita somebody. Vavengi vangu vachaita sei mwari. Nepamandi isa pamai God. Pamandi isa pamai God. Pandiratidza muri mwari vane heart. Ndiinemi andivhunduke no matter what. Ndiri ndega Satan angandiite part. Saka era, era, muri mwari vano era. Era, era, chandinoda kungotenda. Akandichinja from nobody. Kundichinja, kundiita somebody. Vavengi vangu vachaita sei mwari. Nepamandi isa pamai God, God. Makandichinja from nobody. Kundichinja, kundiita somebody. Vavengi vangu vachaita sei mwari. Nepamandi isa pamai God. Chaitemura chakusiva. Kune vaeva indireva. Vese vaeva indinyeya. Ndakaripota kuna mwari zvikapera. Eya. Mulife matepo zano tena. Usa shore mungwe munu usa sema. Nekuti life iviri mapanditi. Mujama. Akandichinja from nobody. Kundichinja kundiita somebody. Vavengi vangu vachaita sei mwari. Nepamandi isa pamai God, God. Makandichinja from nobody. Kundichinja kundiita somebody. Vavengi vangu vachaita sei mwari. Nepamandi isa pamai God. Vaindishora vachinditi unomakisa. Avai gara vakandidisa. Avai gara vakandimisa. Vachiti tichakupika kana wakusopisa. Kuna jaja foni ndakapinza. Ndikati sichazi yangu daima ichinja. Zvisinei munamato wakanzwika. Zvikanzi mwanangu zvaukuda ndazvinzwa. Akandichinja from nobody. Kundichinja kundiita somebody. Vavengi vangu vachaita sei mwari. Nepamandi isa pamai God, God.